Maita Henyu, Ama Demos, Ama Kau Shakarian, Kana Demos Shakarian, Ama Kau Williams, Never Miriri Mose. Ndinofunga kuti Ama Murume Womagejo uyu pano, vangotaura zvandanganichida manheru ano, kuti vatongotora mashoko angu andanganichataura kubva pandiri. Nokuti ndaitirwa zvakanaka, ndinotenda neconvention ino, kudarika convention ipi zvayo yandati ndambopinda mairi. Handisati ndamboona muconvention ipi zvayo kuwirirana nekuyanana kwechokwadi kwakadaro nerudo rwehama. Chimwe chinhu chandakaita, ndakasangana nevamiririri vatsva vakawanda vedenga. Hama itsva dzandakawana mukana wokukwazisana nekutaura nadzo. Usiku ushoma huchangopfuura, ndakanga ndichiteerera kuhama yeBaptist yakagarapo, handisi kukwanisa kufunga zita rake, Evan. Uye vakaunza rimwe kadhi kwandiri kubva ndinotenda kuti nditete vavo vakagara pano manheru ano. Vava nekadhi iri rimuna matokwe anenge makore 20. Vakaunzwa mumusangano vachifa nechirwere zvokuti zvichida chiremba aigona kutsanangura kuti chii. Chinhu chakaita semaperembudzi asi asiri maperembudzi. Unongo pane imwe operation vanogona kucheka chimwe chakaita setsinga kumusoro kuno kana chimwe chinhu. Asi vaizongoita sechirimwa vaitozongogara ipapo. Zvino pavainge vagerepo zvichida kadhi ravo risina kudanwa kana chimwe chinhu, havana kupinda mumutsaro wokunamatsirwa. Mweya mutsvene wakandinongedzera kwavari, uye vari kumashure uko manheru ano vakapora, uye tinotenda zvikuru nekuda kwaizvozvo.
The ant is here. Maybe we can have her stand up.
Would you stand up for the ant?
There she is. Wave your hand. Wave your hand.
Mungasimukawo here ivo teteva Mwari vakuropafadzei hanzvadzi yangu nekutenda kwenyu kweumhare mumwanakomana waMwari. Ngaakuchengetei muri mutano kusvikira panguva yaanokudaidzai kumusha, apo chinofa ichi chinopfeka kusafa. Ndinotenda nokuda kwaizvozvo. Kufunga kuti vakachengeta kadhi iroro kwemakore ose aya zvino, ndokubva raunzwa pano kwandiri ndokundiratidza manheru ano. Munoziva, ndanga ndichiti zvakafanana nechingwa pamusoro pemvura, chinodzoka kwauri paunoedza kuitira munhu chimwe chinhu. Zvino ndakavawo nemukana wokusangana nevazhinji vevashumiri vakanaka ava, uye ndinoyemura zvikuru kuyanana kwavo kwakanaka, kubatana uku. Hama Kavo vazivisa nezvangu kuti ndichadzoka gore rinouya kana ichivachida, uye tiriwo pano panyika. Uye zvakanaka, ndinotarisira kusangana nemi mose gore rinouya zvakare. Mumwe nomumwe wenyu, murume nemudzimai, ngauye nomumwe mumiririri pamwe naye. Zvino panongori nechinhu chimwe chete chandinoda kutaura pamusoro pacho, zvichida kwechinguvana bedzi, nokuti chiremba Reed ndo vachataura mushure. Uye ndauya nzira yose kumusoro kuno manheru ano. Ndine mamaira 250 ayo ini ekuva nerwendo rwuno kuzonzwa chiremba Reed. Uye pane chimwe chinhu chaitika nguva shoma yapfuura chandaizo. Asi chiremba Reed ndingatotyaira mamaira 1000 kuti ndivanzwe. Asi chimwe chinhu cha kubvira ndanga ndiri pano, ndaizotyaira mamaira 1000 kuti ndingonzwa zvandanzwa nguva shoma yapfuura. Chinhu chinoshamisa kwazvo. Chinhu chokuti nyama neropa hazvigone kuzarura. Zvinotora mweya mutsvene kuzviita, uye nokuona mumwe munhu akurudzira upenyu hwangu nenzira yakadaro. Uye ini zvechokwadi ndichatenda zvikuru upenyu hwangu hwose. Zvandanga ndichida kutaura ndekuti iko kana ndikazonzi ndiri kuzooparetwa, ndofonera chiremba, imi huyai kwandiri chiremba Reed pakarepo chaipo. Ndinogona kuvimba nemurume uyu kuti aite operation kana ndichifanira kuva nayo. Maoko anotenda muna Mwari ndiwo andaizoda kuti ashande pandiri. Uye saka isu ndinoimba kuti handisi kuzofa ndakava nayo, asi kana ndikava nayo ndingada kuti ivo kana mumwe murume akaita savo aite basa racho kana ivo vasingakwanisi kuvapo. Ndine chimwe chinhu chakaitika nezuro manheru icho, kana kuti nezuro masikati waro, chakaita sekundishamisa chaizvo. Uye ndichataura muchidimbu nekuti handisi kuda kutora nguva yehama yangu sezvo ashanga achitaura. Asi ndinofunga kuti zvinoita sekurudziro kushumiro yangu. Ndinotarisa zvinhu zvidiki. Chingori chinhu chidiki chose chine zvachinoreva kwandiri. Handitende kuti pane chinongoitika kumukristu nemasanga. Ndinofunga kuti zvakatemerwa naMwari, nokuti Jesu akati achaita kuti zvinhu zvose zvishande pamwe chete mukunaka kune avo vanomuda. Saka nokudaro ndinotenda kuti chinhu chidiki chese chiri mushumiro diki yaakandipa kukubatsira imi vanhu, kubatsira munhu wose, uye imi mose muri betsero kwandiri, tichibatsirana kusvika mukubwinya. Mune izvozvo, chinhu chose chiduku chine chirevo kwandiri. Asi zvakanga zvakandiomera kuti ndizvitende nezuro masikati pandakashaya rugwaro rwangu kumusoro kuno. Ndinokutaurirai, handisati ndakambobatikana kudaro muupenyu hwangu. Uye zvakare ini mudzimai wangu akandipa Bhaibheri idzva rekisimusi. Rangu tsaru racho raive ratongosakara. Ndava naro kwemakore angada kusvika 20 zvino. Ndakaripiwa nevanhu veHouston Gospel Tabernacle makore mazhinji akapfuura. pandakatanga mbuserere idzi. Saka ndinongorikoshesa zvikuru, uye ini mapepa nemapeji aro nekuyambuka gungwa uye nekupoterera kumativi ose kusvika ini ari kungodonha zvavo. Uye ndinotora peji pamwe muna Genesis. Zvino ndinotozofanira kutarisa kumashure muna Deuteronomio pane imwe nzvimbo kuti ndiriwane munoziva pandinenge ndakangoripfekera mubhaibheri. Saka akanditengera rimwe pakisimusi. Iye handina kufarira kusendeka bhuku tsaru parutivi ranga riri pamwoyo pangu chaipo. Ndakati kana ndikaenda Jesu asati auya, riisei pandiri, regai iri riende muvhu neni, uye ndichamuka naro patinomuka. Saka zvino ndiwo maonero angu zvisinei hazvo. Sekanyaya yakandaisimbotaura ndinoimba kuti hakusi kumhura, asi ndakaenda kune mumwe murume akandiudza imwe nguva. Ndinotenda kuti vaiva hama El Cricket, musangano mukuru kunew York. Zvino ndakasangana nemumwe murume akati, naiwe uri kuitei nana muzvina bhizimu ava, iwe uri muparidzi? Ndakati ndiri muzvina bhizimu. Zvino akati, imhando yebhizimu raunoita? Ndakati assurance. Zvino akafunga kuti ndati insurance, munoona? Saka ndakati assurance. Akati, oh, ndeipi mhando yeinsurance yaunotengesa? Ndikati, upenyu husingaperi. Husingaperi? Ndakati, handiitengese, ini ndinongovawo nayo ini pachangu, uye ndinoedza kuipawo kune vamwe. Ndinorangarira mumwe mukomana wandakaenda naye kuchikoro imwe nguva, uye aitengesa insurance. Zvino insurance yakanaka, asi ina handina. Zvino saka akauya kumba kwangu ndokubva ati, Billy, ndinoda kukutengesera insurance. Akati, ndinoziva munin'ina wako, munin'ina wangu anotengesera Metropolitan. Akati, zvakanaka. Akati, ndinoda kukutengesera insurance. Ini ndikati, oh, weuma, ndinotenda. Uye iwe ucha angangova pano manheru ano. Mukoma wake anonyora zvinyorwa mu The Upper Room, bhuku racho The Upper Room. Saka iye, ini ndakati ndine assurance. Akati, chii? Zvino mudzimai wangu akanditarisa sokunge ndaiva munyengeri. Mudzimai, zvino ndakati, saka mudzimai akati, Billy? Ini ndikati, hongu, aha, ndine assurance. Uye murume uyu akati, oh, ndine hurombo. Akati, handina, ndakanzwa kuti hauna kana insurance. Ini ndikati, kwete, ndine assurance. Uye akandibata zvandakataura ipapo akati, wati kudii? Ndikati, assurance. Zvino akati, manjeka unorevei kudaro? Ndakati, chivimbo chakaropafadzwa, Jesu ndewangu. Oh, kufanoravira kwakadini kwekubwinya kwaMwari. Ndiri mudyi wenhaka yeruponeso. Ndakatengwa naMwari, ndakaberekwa nemweya wake, ndakashamidzwa muropa rake. Akati, Billy, unoziva ndinozviyemura izvozvo. Akati, iyoyo chinhu chakanaka kwazvo. Asi akati, mwanakomana, iyoyo haikuvige kunze kuno muguva. Ndikati, asi ichandibuditsa. Handisi kunetseka nazvo. Handinetseke nekupinda, asi kubuda, munoona? Saka ndinofunga kuti ndiwo manzwiro edu pazviri. Manhero apfuura pandakatora bhaibheri iroro uye ndikatadza kuwana rugwaro irworwo, uye ndakatora bhaibheri idzvariya. Ini ndakaverenga kubva mune tsaru. Zvino ndakatora idzva ndokuriisa muhapwa mangu ndokumhanyira kumusoro kuno. Zvino ndakavhura ndichienda kunzvimbo iyoyo. Zvino ndakafunga kuti asika pano ndinotenda kuti yanga iri mutsvene Johane 16:21, uye pakanga pasiri ipo pacho zvachose. Ndakati kuna hama mo, ndipo here pazviri, hongu? Iye ndakatarisa kumashure, zvakare, rakanga risipo. Saka ndakafunga zvakanaka, vane peji mukati rakaiswa pasipo. Zvino hama yangu ipano ndokuuya, hama Stanley, vakauyapo, Bishop Stanley waro. Uye handina kuziva kuti murume uyu airevei, ini zvakava nyaradzo chaiyo zvisinei. Vakafamba vachiswedera pedyo neni ndokuti, dzikama hako hama, Mwari zvichida vari kuzoita chimwe chinhu, maona? Uye izvozvo zvakangondikurudzira kufunga kuti vangataura izvozvo. Handizivi kuti vakazvicherechedza here kuti vakaprofita. Asi ndichitaura navo nguva shoma yapfuura ndisati ndakwira kuno, ndine chokwadi chokuti vakazviona. Saka ndakazviunza mumharidzo yangu pamusoro pemarwadzo ekuzvarwa nezvimwe zvakadaro, uye nekanzira kangu kanovirima pandinozviita pamusoro pehapa, uye mazvarirwo arinoitwa pasi nokuberekwa, uye rozouya kumusoro, uye rokweva zuva, donhwe redova nezvimwe zvakadaro, uyezve kuora kwezvarinofanira kufa richibuda mazviri, zvarinozozvarwa kubva mazviri waro kuti ribude, uye ndaiedza kupa mufananidzo wechechi. Sezvakangoita chiremba ava pano kana vakaenda kunorapa murwere, tine vana chiremba nhasi vanoti unokwanisa kukwiza tsoka yako kuseri kwechitsitsinho, uye zvopodza kenza iri kumeso kwako, unoona? Asi chiremba chaiye akanaka haangateereri kuchinhu chakadaro. Anorapa murwere maererano nebhuku raari kuverenga patsvakurudzo yezvokurapa, uye ndiyo nzira yandinoedza kuita nayo ndichirapa murwere. Pandinoona chechi ichirwara, handidi kuedza kuvaudza kuti vanoda imwe kwaziso itsva muruoko kana chimwe chinhu, rimwe sangano idzva. Ndinofanira kuzvirapa maererano nebhuku randinoziva, munoona? Saka pandinoona chechi ichiita seine gwirikwiti, ndinoda kutora mushonga chaiwo wandinofunga kuti ndiwo zvino kuitira gwirikwiti iri kuti ribve muchechi. Pandinoona chivi chichioneka mairi, ndiyo nzira imwe chete. ndakaedza kuenzanisa naEsau naJakobho nekuzounza nguva zvichidzika uye ini handisi kuzopinda mazviri, asi kuzviunza kuchikamu chekupedzisira mugwaro rangu rekupedzisira kushandisa, ndairienzanisa kwete zvisiri mumagwaro, asi sezvakataura Jesu kuti zvichava. Izvo chiremba mukuru akati mamiriro echechi anofanira kuva mazuva ano ekupedzisira. Yaizova chechi yeRaodhikea yakapfuma, ine upofu, yakashama, iri murombo, uye yaizoenzaniswa nemazuva eSodhoma. Zvino tinoziva kuti ichokwadi ichocho. Kana mukazvicherechedza panorondo, akaunza mazuva ano wakutanga, tevere mazuva eSodhoma, iye ndiyo nzira yayakafamba nayo nenzira imwe cheteyo. Uye nhoroondo nguva zhinji yakazvidzokorora pachayo. Nhoroondo inodaro, uye ndizvo zvinoitawo vimbiso dzebhaibheri semuenzaniso semuna Mateo 3 payakati, ndakadana mwanakomana wangu kubva Ijipita. Zvino kana ukatevedza panotaurwa nezvazvo, akanga ari Jakobho mwanakomana wavo wavakadana kubva muIjipita. Ndiye aiva mwanakomana wavo muduku, asi mwanakomana wavo mukuru Jesu akadanwawo kubva muIjipita zvakare. Saka yaiva nemhinduro iri paviri. Saka ndichiona pavaifamba vachitaura nezvazvo, ndokubva ndaunza pfungwa dzangu pamusoro pazvo. Ndakafamba ndichibva papuratifomu ndokubuda. Vana vangu tichienda kumba, vaida kumhomira kunze kuno pane imwe nzvimbo kuti vawane sandwichi. Ndakapinda, mudzimai wangu akati, "Billy, ndanga ndichihuta-huta zvokuti ndashaya kuti ndoita sei." Akati, "Ndindakakupa bhaibheri iroro." Ndakati, "Hausiwo wakarinyora uye hausiwo wakaribatanidza, mudiwa." Akati, "Asi kungofunga kuti ndakakupa bhaibheri rakakanganiswa mariri." Ndakati, "Zvakanaka, zvichida rakanga risina." Uye saka mumwe wevana akaritora, uye taigona kunzwa mapeji acho, kwete raitaridzika kuva rakanaka, asi zasi aive mapeji maviri akabatana, munoona. Uye chitsauko 16 chaive kudivi rino. Zvino kuenderera mberi kwechitsauko 16 kwaiuya kune rimwe divi racho, uye chechi 17 chacho chakatangira pane, munoona, zvakangofanana zvakakwana nekuseri. Uye bepa iroro rekuindia rakatete pachaizvo, akanamatirana pamwe chete. Zvino ndaiverenga kubva muchitsauko 17 nguva dzose panzvimbo yechitsauko 16, uye ndakafunga, "Mwari, sei maita izvozvo? Sei pazova nechinhu chakadaro zvino? Ndinouya ari kunzwa izvozvo, munoziva, kuti ndione kuti zvanga zviri zvei, nokuti ndinofunga kuti hapana chinoitika nemasanga." Uye ndaifunga nezvekunyaradzwa nehama iyi ichiuya kuzondiudza, "Dzikama hako, iye ari muprisita. Dzikama hako, zvichida Mwari vari kuzoita chimwe chinhu kana chimwe chinhu chakada kudaro." Zvino ndakafunga, "Ko, zvingagodaro sei?" Zvino ndigere ipapo semheni yarova kubva kudenga zvakauya kwandiri. Zvino izvi zvinogona kusava nemusoro kwauri, asi zvinawo kwandiri, munoona. Ndinorangarira muna Ruka chitsauko 4 kuti Jesu akapinda musinagoge kuNazareta kwaakakurira, setsika yake yokupinda muchechi pasinagoge pamusi weSabata. Zvino paakadaro, tinocherechedza ipapo kuti muprisita akamupa bhaibheri, mupumburu. Jesu achitarisa nemumupumburu uyu, akawana imwe nzvimbo, Isaiah 61. Zvino akaverenga gwaro racho, ndokubva adzorera bhaibheri kumufundisi. Zvino paakatendeukira kuungano, maziso ose akanga ari paari, uye akati, "Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa." Uye tinoziva kuti kuverengwa kwegwaro iri kwaishamisa zvakadii, nokuti akangotora chikamu chendima 1 ne2 chaIsaiah 61:1-2, asi akaverenga kusvika apa, "Apo mweya washe uri pamusoro pangu kusimbisa vakaodzwa mwoyo, uye kuti ndipe kupodza vanorwara, nekusvinudza meso akapofumara, uye nekuparidza gore rashe rakanaka." Zvino ndokubva amira, nokuti chaitevera kwaiva kuunza kutongwa zvaizoshanda pakuuya kwake kwechipiri, kwete kuuya kwake kwekutanga. Zvino akamira ndokutendeuka akati, "Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa." Zvainge zvakanyatsonanga chaizvo. Uye chaiva chi chitaurwa chakadzama kwazvo kuvadzidzisi nevanhu vakanga varipo kuti azvijekese izvi kuvanhu. "Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa." Nokuti hepano paaiva iye Mesiya, asi havana kuzvitenda izvozvo. Hepano paaiva muzodziwa wacho wenguva iyoyo, chikamu chese cheshumiro yake kubva pakuzvarwa kwake zvichikwira chakanga charatidza kuve zvaaive, asi zvakadaro havana kuzvitenda. Chirevo chakadini! asi aigona kutaura nhasi uye dai munhu akasvinudza meso avo vangadai vakaziva kuziva zuva ravairarama mariri nokuti ndiyo yakanga iri nguva yake nokuti aivepo achiita chaizvoizvo magwaro vaprofita vose vakanga vareva kuti zvaizoitika muzuva iroro apa akanga achiita chaizvo zvakanga zvaprofitwa namwari kuti zvaizoitika ko vakapotsa sei kuzviona vaifanira kunge vakaziva nekukurumidza chaiko vachiona zvaiva zviri shumiro yake hoyoka uyo mesiya vangadai vakazviziva nokuti akati rugwaro rwazadzikiswa ndinofunga zvanhasi uye cherechedza izvo zvakanga zviri apo muprisita akatambidza shoko shoko racho rakaverengwa rikadzoserwa kumuprisita uye mashoko ekupedzisira kubva mumusoro wenyaya wandaiva nawo nemagwaro angu akanyorwa pasi raiva mutsvene Ruka 17:30 apo jesu achinongedzera kuzuva rino ratiri kurarama mariri zera reraodhikiya rakapfuma asi rakaora mune zvematongerwo echechi nezvematongerwo enyika zvakangoora chaizvo zvino akabva ati sezvazvakanga zviri pamazuva aroti ndizvo zvazvichava panguva yekuguma iri kuuya cherechedzai zvaakataura ipapo muzuva iro mwanakomana womunhu acharatidzwa munoona mumazuva acharatidzwa mwanakomana womunhu ndinoda kuti munyatsotarisisa munoona akauya mumazita matatu akauya semwanakomana wemunhu aiva muprofita uye ndizvo zvaakaita akaratidza shumiro yake pachena nokuva muprofita tose tinozviziva mumwe nomumwe wedu anozviziva haana kumboti akanga ari mwanakomana wamwari akati aiva mwanakomana wemunhu zvino nhasi ndiye mwanakomana wamwari zvinova kwaakadzokera uye zvino ari muchimiro chemweya mutsvene munhu asingaonekwe asi zvakadaro mwari mwanakomana wamwari mumireniyamu anogara pachigaro chababa vake apo paachazova mwanakomana wadhavhidhi akazviratidza kutanga semwanakomana wemunhu muprofita chizvarwa chino kupfuura nemuzera rechechi mwanakomana wemunhu kana kuti mwanakomana wamwari uye mune rimwe zera mwanakomana wadhavhidhi vanakomana vatatu asi munocherechedza pano akati pakupera kwezera rechechi yakanga yapinda munyonganyonga kusvika pekuti aizoratidzwa zvakare semwanakomana wemunhu kana mwanakomana wemunhu oratidzwa zvanga zvakakodzera chaizvo kuva nekuvhiringidzika kuya nezuro iye ndinoimba kuti hamuzvipotse takava nekuzarurwa kwemwanakomana wamwari asi vimbiso yekupedzesera yakava naabrahama mwanakomana asati aitwa kana kuti aunzwa pakuvepo uyo waakanga avimbiswa mwanakomana wevimbiso asati auya mwari vakazviratidza pachavo pasodhoma semuprofita vari munhu munyama mwari elohimu sezvandanzwa mumwe munhu achizvitaura nguva shoma yapfuura zvinovaizvo kuti umwari mumutumbi hwaiva maari akanga ari uzaru hwacho elohimu ndiye uzaru hweumwari mumutumbi uye tinocherechedza ipapo roti paakaona abrahama paakamuona achiuya akati ishe wangu paive nevatatu vavo uye zasi musodhoma roti akaona vaviri ndokuti madzishe angu kushaya chizaruro saka cherechedzai zvakaitika pano paakauya kuti akazvizivisa sei hataikwanisa here handaikwanisa here kutaura izvi dai ndanga ndakangomira nezvigunwe zvangu munoona hama iyi yakaprofita payakataura kwandiri zvayakaita nhasi uno tarisai zvaakaita mushure mekuverengwa kwegwaro iroro mumazuva apo mwanakomana wemunhu kwete munhu wenyama mwanakomana wemunhu achazvizarura pakati pevanhu vake zvakare nhasi uno vimbiso iyi yenguva ino yatiri kurarama mairi yazadzikiswa pamberi pemeso edu chaiwo pakarepo akatendeukira kuungano uye 10 kana 12 hameno kuti vaiva vangani kunze ikoko hazvizivikanwa akaita zvimwe chete zvaakaita pasodhoma nhasi uno rugwaro urwu rwaratidzwa pachena pamberi penyu rwaitwa zvokwadi pamberi penyu zvino hama yangu hanzvadzi vamiririri vashumiri chero zvatiripo pano vana vamwari tava pedyo zvakadii nekuuya kwake zvino kana zvino tiri kuona gwaro raakavimbisa moto wave pedyo kuyira musodhoma kuti uripise akafananidza zuva ranhasi naro uye nokuona rugwaro urwu ruchizadzikiswa pamberi pedu chaipo tave pedyo zvakadii nekuuya kwemwanakomana wamwari zvino kuratidzwa kwemagwaro kuri pedyo zvakadii sezvaakaita kubudikidza naabrahama achiunza chechi mumufananidzo zvinovaizvo kuti aiva vimbiso kuchechi uye zvino tinoona mbeu yepanyama yaabrahama kuti vakakundika sei Asi mbeu yeumambo yaAbrahama inova kubudikidza nokutenda mushoko rakavimbiswa yava kuratidzwa panyika nhasi. Tiri panguva yekupedzisira, hama yangu hanzvadzi. Tava kumagumo uye hatina mumwe mufananidzo. Ndinofanira kufananidzira magwaro nokuti handina dzidzo yakakwana yekubudisa mashoko nezvinhu. Ndinoita mufananidzo. Asi kana ndikaona mumimvuri, dai ndisati ndamboona ruoko rwangu ndoona mumvuri warwo, ndaiziva kuti ndaiva neminwe mishanu. Uye ndiyo nzira yaunofanira kutarisa nayo mifananidzo yemagwaro yetestamende yekare. Inoitei? Inofananidzira izvi. Uye Jesu akati Sodoma ndiwo waiva mumvuri wenguva yekupedzisira zvino. Uye iwo magwaro chaiwo akavimbiswa kuSodoma, iwo magwaro chaiwo akanga achiitika paSodoma, akataurwa naJesu kuti aizodzokorora zvakare muzuva rino, aziviswa pamberi pedu chaipo nhasi. Mwari vakuropafadzei. Musazvipotsa. Uye kana ndikasakuonai pano gore rinouya pavanokwira mastepisi egoridhe, ndinotarisira kusangana neni kumusoro ikoko. Mwari vakuropafadzei.
Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. Spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be morn, it may be night or day. We know thee. Would you lift your hands, everyone, lift both hands, worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Father,
Baba,
we are Siri.
Maringe nemagwaro tiri kuona zvichiratidzwa pamberi pedu, chiratidzo chekupedzesera nemufananidzo. Mashoko aJesu Kristu akati ndizvozvo chaizvo. Sezvazvaiva paSodoma, tinoona nyika muchinhano chayo, tinoona chechi muchinhano chayo. Tinoona vasanangurwa vachidanwa kubva musangano rose zvaro. Upenyu huri munzvimbo idzodzo huchibuda kunze zvino kuzotora chimiro chembeu. Tinonamata Baba wokudenga kuti tigomuka nekukasika. Sekutaura kwangoita hama zvino, vaona pamberi pechiso chavo zvino pavanga vakatsinzinya meso avo, mhomho zhinji dzichienda mberi kwavo. Oh Mwari, tinonzwa kuti kune mhomho zhinji dzisati dzabatwa nazvino. Tibatsireiwo Mwari vanodikanwa. Dai tabva paconvention ino neyambiro yakadaro mumwoyo medu, tichiziva kuti nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Muzita raJesu. Amen.
Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries. Would we just, he's, I know he's very heavy-hearted. And,
yes. Just heard his name.
Vazvigamuchira izvozvi. Vachangozvinzwa izvozvi. Vari pano here. Kuva kure kana pedyo hazvina musiyano kuna Mwari. Vari kwese kwese. Vanofanira kudaro kuti vave Mwari. Zvimwe zvezvinhu zvikurusa zvandinoziva zvichiitwa mushumiro yangu yakaninipa kubudikidza nerunhare. Kana kuti mumwe munhu akafona zvinhu zvikuru zvakaitika. Ngatibvumirane pamwe chete kuti Mwari vachapodza vanhu ava vari kurwara. Baba vekudenga vanodikanwa, tinovaunza muupo hwenyu kubudikidza nemunamato. Tinoziva kuti humwe usiku kwaiva nemaapostori akanga avharirwa kuita mabasa ose panguva iyoyo. Akanga ari mujeri uye aizogurwa musoro zuva rinotevera racho. Zasi kumba kwaJohani Mariko vakava nesevhisi yemunamato. Zvino muzvitokisi zviya zvomukatikati makauya shongwe yemoto imwe chete yaitevera vana veIsraeri. Kana kuti vana veIsraeri ndo vakaitevera murenje. Yakapinda mukati chaimo nokuda kwesevhisi yemunamato iyoyo ndokuzarura masuo ose zvavo. Ikaunza maapostora kunze mumugwagwa zvakare asununguka kuti akushumira. Tinonzwisisa kuti vashumiri ava vanhu vechimishinari vakasungwa zvino. Vanotova mukoma chaiyo. Ishe muri mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Inzwaiwo munamato wedu manheru ano. Oh Mwari, imi makati pamunonyengetera tendai kuti magamuchira zvamakumbira uye muchazvipiwa. Ishe tinotenda iye tinonamata kuti nemuzita raJesu kuti muchavapodza Ishe kuitira mbiri yenyu. Zvataurwa, zvakumbirwa, zvinonga zvichiitwa. Amen. Mwari vakuropafadze Jerry. Iwe tenda pamwe naye. Hama Demos.
Thank you, Brother Branham. Praise God. I just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbright, from the International Brothers. Stand up, Brother Miner. Jack Moore. Stand up. Clifford Ford. Thorfinn from Seattle. Charles Colonel Young. Andy Christopherson, Turlock, Jasper Angler, I can name him from Hawaiian Islands. My, how he blessed our souls through the other day. Love you. Our U.S. Ambassador, who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too, God bless Reed. Earl Brickett. And Brother Brandon was given an honorary membership, life membership, fully under his name. in one of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Road, our secretary treasurer. Farmer, Frank Boyle, international director. And I can't, Frank, would you, I can't. Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. My, and so wonderful, and so much. Dr. Stanley, from the Catholic, Eastern Catholic. Brother Howard Irvin, so you're back there. Howard Irvin, and we just had your, was it Anna? We just had her stand a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture of Brother Branham's 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Ben Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter, doing great work there. And Ted Weiss from Pasadena, sitting over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have a place enough here for him, so he sat with all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Daryl Hahn and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
Very hard. He was a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Brandon. And that's a nice picture.
Yes.
And we had your aunt Sustan a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine, but I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About
15
years
later. 15 years later.
There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakari, though. We ever want to...
Baba vekudenga, tinogona kukuonai manheru ano makamira padivi pemadziro pane imwe nguva uye muchiona vanhu vachiuya kuzoisa muhomu yepfuma yamwari uye makaona chirikadzi iyi ichiuya nemari shoma mapeni mashoma echegumi zvimwe aiva nevana kumba asi iye aiva nehanya neumambo hapana kupokana kuti izvozvo zvadzokororwa zvakare manheru ano panga paine vanhu vazhinji vaisa pane izvo zvose zvavanazvo mumupiro uyu pano nokuti zvaiswa pamberi pedu chaipo kuti pane chinodikanwa uye mwoyo yedu iri mazviri baba ndagara ndichifunga pamwe dai ndanga ndimire ipapo ndirini ndakatarisa shirikadzi iyoyo ndingadai ndakamhanyira kwaari ndoti musazviita hanzvadzi isu hatisi kuida asi pamwe zvaizova zvisiri izvo hamuna kumbomuudza kuti asazviita makangomira mukamutarisa achizviita nokuti maiziva kubva mumwoyo make kuti muchamutsiva nokuda kwaizvozvo baba ndinoziva kuti munoziva zvinangwa zvemwoyo wose waisa muno manheru ano uye kuti ndeyei ndeye umambo ishe kuti ivo basa iri ratinofarira zvikuru uye nekuyanana uku ishe kwemasangano makuru epasi rose tinonzwa kuti tiri vanhu vane rombo rakanaka kuva pano manheru ano muupo hwamwari tichinzwa shoko guru iri richiuya richiratidzwa richiratidza kuti mwari vari pakati pedu mwari ipaiwo kune mumwe nemumwe ari pano nepaanoshayiwa napo tinonamata zvino kuti muropafadze mupiro uyu nekuda kwebasa rawapirwa tinokumbira izvi nemuzita rajesu ameni mwari vakuropafadzei.